Zviteshi zvemabhazi kuchaji ofisi nekukopa kabhana kwanga kuine mitsetse mirefu uko vanhu vachimhanyidzana vasingatevedzeri mitsetse. Amai Rosemary Maunga vaudza Studio 7 kuti vanga vachitadza kukwira bhazi sezvo vanga vaine mwana ari kumusana. Amai Maunga vati mabhazi ezupko mashoma panguva iyo vanhu vazhinji vari kuda kushandisa sezvo akachipa.
Aiwa basi umbopindika mai mwana nemwana anotofa presha vanhu vakawandisa zvisingamboiti. Ah, totoda mabhazi ngaawedzerwa awande bhozi mashoma. Nemwana unotoda seuchauraya mwana uri pakipa pa. Vakatinga ndo vanotopinda mai mwana kwete kuti isusu nevana hazvikutonetsa. Chipa ka 75 cents iyo ndo yatiri kutotsvakawo. Makombi adhura $4 kuenda kana makoni.
Mumwe mukweguru vaStanley Mushava avo vanga vari pacharge office vakamirira kuenda kwamakoni vati vanga vamira kwenguva inopfuura awa rimwe chete. Vamushava vati vanga vaine tarisiro yekuti semukweguri vachangonzi pindai mubhazi asi izvi hazvina kuitika. Vamushava vati mari yemabhazi iri nani zvakanyanya pane mari yemakombi.
Wanawa yakwana kana kukura vanhu vavo vari kukwira asi mabhazi ndiwo mashoma. Kuti zvirambe zvizokorwa kuti vanhu vakwire mabhazi akaberera ndozvazviri kubatsira vanhu penyeuneza aya mabhazi aya mahombe ari nani vanhu vari kuvafarira kombi ari kushadzira yavanoda pamwe 3 pamwe 4 zvokuti iko zvino sokudoka kuchaita zuva hatizivi kuti vanenge vakudaidzira mari inogona kupfuura $4. Ndauya pana apa nemhaka yekuti onai ndakamira ndiri kumberi ini namovha 64 audethoti kuti vari kukwidza vacho vanondikonsidha kuti semudhara mukwiwu mune presha iripo pamwe vanongonditiwo mudhara pindaiwoko kutanga ndokusaka ndauya ende kubasa kwacho ndatokasika kuuya ndichitivawo kuti Zimbabwe kana kusinikwadoka pamwe handizvo.
Mabhazi ezupwa ari kuita masenzi 45 emari yemaRTGS kuenda kuchitungisa kwamakoni uko vemakombi vanga vachibhadharisa mari iri pakati pemadhora maviri kusvika madhora 4 emaRTGS. Amai Lucia Chitsaka vaudzawo Studio 7 kuti kunyange hazvo vari kumirira mabhazi kwenguva ndefu vari kutsungirira sezvo vasina mari yekuti vakwire makombi.
Tauya kuma 3 but tatadza kukwira panapa mabhazi ari kuya but pane pressure because vanhu vazhinji vava kumhanyira kumabhazi because makombi ari kudhura. Makombi ari kuedzera $4 $5 yakatochipa pamwe munhu ainge atoti $3 kana $3.50 saka munhu wese akaona zviri nani kuenda kubhazi re75 cents but mabhazi mashoma tatitokumbirawo kuti dai mabhazi achawanda at least zvingaite nani. Pa75 cents zviri kutotibatsira because mari yacho hakuna. Mari yacho hakuna, mari yacho ishoma yatiri kuwana saka 75 cents itori nani. Ukazoka kuletwa unotosarawo uine chenjiwo kana ikuzotengerawo vana chimwe.
Kondakita weimwe yemakombi anoenda kuchitungwiza vaLazarus Mangezi vaudza Studio 7 kuti chinangwa chavo chekukwidza mari dzekufambisa hachisi chekurwadzisa veruzhinji asi kuti vakwanise kuramba vari mubhizimusi sezvo mari yedhiziri yakakwira.
Fuel is about to about $2.50 in our fuel. Could you balance it with fuel? $4.98. Animal. Guys, we will balance it with $2.50. One, two, one, two, one, two, one, two, one, two,
asiwo vatapfuma ndoro yerwizi vati hurumende inofanirwa kudzikisa mitengo yemafuta kuitirawo kutiwo mitengo yezvinhu iderere vanhu vawane zvekudya vasati vaenda kumabasa.
Bhozi hatingakwanisi kubhadhira ma75 cents tuchiya kubasa tiine nzara. Chikuru toda kuti dhiziri ridzike. Dhiziri radzika ndo nyika yacho munhu wese okwanisa kuafoda. Izvo kuti mabhazi adzika ya imwe kwatiri kuchema vakadzikisa dhiziri zvinhu zvee zvinoendeka. Bhozi vamwe havaende kubasa havambofarira mabhazi adzika bari munhu wese anoda chikafu. Chikafu ngachidzike dhiziri rodzika. Padhiziri rikadzika unoona kuti zvinhu zvee zvinodzika ikonomi inoita stable.
Mukuru weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Magura Minga vati kumakombi zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vatiwo kunyange hazvo mitengo yakakwira havasi kuwana mafuta aya. Vati vari kutarisira kuita hurukuro nehurumende kuti vanzwisisane kuti matambudziko angagadziriswawo sei. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vari kutarisirwa kuzotsanangura nyaya dzemafuta mudare reparamende mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.